Dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court svondo rapera rakabvisa mutemo unorambidza chimwe chinhu chinoiswa papfuti dzakawanda dzisiri zvigwagwagwa kuti dzikwanise kushanda sezvigwagwagwa dzichiburitsa mabara akawanda munguva pfupi. Danho iri rinoita kuti nyaya yepfuti nevanopfuti zvirambe zviri pamusoro mukutsvagwa kwerutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica iri kuitwa gore rino. Mutoro wedu wenhau weVOA, Scott Stearns, anotipa nyaya iyi zvizere iyo yamunoverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Bump stock zvinhu zvinowedzerwa papfuti mushure mekunge dzapera kugadzirwa izvo zvinodzipa simba rekuburitsa mazana emabara paminiti imwe chete. Zvakarambidzwa kushandiswa nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump muna 2018. VaTrump avari kumirira bato reRepublican musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi vakati mangwana nano tapedzisawo urongwa hwekudzika mutemo mutsva unorambidza kuvandudzwa kwepfuti kana kuwedzerwa mabump stock. Danho ravaTrump iri rakatevera kupfurwa kwevanhu pane imwe konzati kuLas Vegas muna 2017 zvakasiya vanhu makumi matanhatu vaurayiwa. Munhu akapfuura vanhu uyu akashandisa pfuti yakaiswa bump stock kupfuura mabara anodarika chiuru chimwe chete ari pafafitera reimwe hotera. Mukurasa kwaro mutemo uyu svondo rapera, dare reSupreme Court iro rine vatongi vakawanda vanotsigira kuchengetedzwa kwetsika dzechinyakare rakati hurumende yavaTrump yakashandisa masimba ayo zvisizvo mukurambidza kushandiswa kwezvombo zvakavandudzwa nebump stock. Danho iri riri kuita kuti nyaya yepfuti inge ichiramba iri pamusoro mukutsvagwa kwerutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika. Vari kutsvagira vaTrump rutsigiro vakati zvizvarwa zveAmerica zvinofanirwa kuremekedza mutongo wedare repamusoro-soro iri. Musi wechishanu vaTrump vakaudza vanhu vaive pamusangano wekupemberera zuva rekuzvarwa muFlorida kuti kusarudzwa kwavo kuchachengetedza kodzero yekuve nepfuti iri mubumbiro remitemo yeAmerica kana kuti US Constitution Second Amendment. VaTrump vakati
we got to get people gun owners, you're not going to have your gun very long if you don't. Because they want to take everything away.
Tinofanirwa kuwana vanhu varidzi vepfuti kuti vavhote. Hamusi kuzokwanisa kuve nepfuti dzenyu kwenguva yakareba kana makasavhota nekuti vari kuda kutora zvose. Vanoda kutora pfuti dzenyu, vanoda kutora mabara enyu, vanoda kutora, vanoda kuparadza kodzero dzenyu dziri mubumbiro remitemo dzeSecond Amendment. Vari kutsvagira mutungamiri wenyika vaJoe Biden rutsigiro vakakurudzira dare reCongress kuti ridzorere mutemo unorambidza kushandiswa kwezvinovandudza pfuti uyu. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vakati
when we think about the decisions others are going to make in November, there's a clear contrast between where we stand. And the former president, let's not forget the former
kana takafunga nezvematano achatorwa nevavhoti muna mbudzi pane musiyano mukuru kwazvo pakati pepatimire nepane vaive mutungamiri wenyika. Ngatisakanganwei vaive mutungamiri wenyika vakataura pachena kuti vanhu vanofanirwa kuzvikanganwa apa vachitaura nyaya yemhirizhonga dzepfuti muAmerica. Saka ngatidzamisei pfungwa, ngatinzwisisei kuti tose tinokwanisa kupawo pfungwa dzedu panyaya yakakosha iyi.
Vatsigiri vavaTrump vari mudare reCongress vanotsigira kodzero dzevane pfuti dzekuti vashandise zvivandudza pfuti izvi. Mumiriri wedunhu reFlorida mudare reCongress vaByron Donalds vebato reRepublican vanoti
the bump stocks, if you will, is really just a brace for people who have arm injuries who still actively shoot. That doesn't
chinhu chinowedzera papfuti ichi chibump stock kana muchikwanisa chinongove chekubatsira vanenge vakakuvara maoko vachiri kukwanisa kupfuura. Hazvireve kuti vave kunanga vanhuwo zvavo, hazvina kumbobvira zvakadaro.
Vatsigiri vavaBiden mudare reCongress vanoti danho redare reSupreme Court iri richakonzera kurasikirwa neupenyu kwakawedzera. Mumiriri weCalifornia mudare reCongress vaAdam Schiff veDemocratic Party vakati
without a doubt, there'll be some future tragedy utilizing these bump stocks, and we will all ask ourselves why is
pasina kupokana, pachave nenjonzi mune ramangwana mukushandiswa kwezvekuvandudza pfuti izvi, uye tichange tichizozvibvunza kuti izvi zviri kuitika sei, sei tiri kurarama nezvakadai.
Chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvezvizvarwa zveAmerica Ndeche vanhu vanoti vane pfuti sezvakaburitswa nesangano retsvakurudzo rePew Research Center. Sarudzo dzambudzi dzisati dzasvika, dare repamusoro-soro riri kutarisirwa kupa mutongo mune imwe nyaya. Iyi iri nyaya ine chekuita nekodzero dzekuve nepfuti dzevanhu vane mitongo inorambidza kuve nepfuti nezvikonzero zvekuti vakapara mhosva dzemhirizhonga yemudzimba. Iyo yanga iri nyaya yabva kune mutori wenhau weVOA News Scott Stearns, yamaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.